Ya mashoka ya kana zvinhu zvechikwa dizunu zvinenge zvatikati pachirungu it's a progressive and inyaya yekukura hundi inyaya yainguva ichingotaurika ende inyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda kunyanyanya vane kumativeriland kuti kubva pazvakaitika hapana chati chaonekwa kuti in terms of investigations kuti zvii zvingave zvakaitika panguva yacho ende uyezve vanhu vekumativeriland vangave vachibatsirwa sei.
Mati kune dzimwe nyika vanoumba makomisheni. Mungapa muenzaniso wenyika dzakaedza kugadzirisa matambudziko akadai here?
Ya, ku Rwanda kwakaitika yatozaiyo genocide kuma 90s. And zvunhu zvokuti pazvakaitika pakaitwawo yatingati ma tribunals akaitwa kuti nyaya dzitongwe. And maexperts anoona nezvekutongwa kana kuongorora nyaya dzakadai so anotaura zvekare kuti kana nyaya dzakadai so dzichitongwa haisingori nyaya yekuti pawaniko kuti akakonzeresa iyo yatingati genocide kana kuti kuurawa kwevanhu ndiani. Inyaya yekuti ivo vakazviita nemavictims vaonawo yatingati a clear line yekuti varengererane vaonewo kuti zvinhu zvakadai so zvisasa zvakaitika munyika yatingati iri democracy seZimbabwe.
Munoona madzishe ariwo here akakodzera kuti atungamire urongwawo?
In a normal situation tinovasengeri madzishe ndo angave ari strategically situated kumacommunities but tichiona zvekare kuti nenguvawo yatikuona yati kurarama muZimbabwe nenguva yenyaya dzepolitics dzakasiyana siyana kakuti madzishe akarerekerawo kune rimwe bato kunyanyanya ZANU PF kana zvichizoonekwawo pamainvestigations achazoitawo nemachief vachibvunzawo vanhu vari munharaunda yavo kuti chii chakaitika kana zvichiita tine zvikurerekera kumatongero enyika tinoziva zvinoitika muZimbabwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vasabude vachitaurawo zvavanofungidzira kuti zvinhu zvive zvakaitika nekuti vanenge vachityawo kuti kuda zvinhu zvakadaro zvikona kupambwa kana kuti vanokwanisa kupambwa kana vanokwanisa kubatwawo zvekare nekuti vataura chokwadi chavo chavakaona. Saka tichitazovamamirira akaita zvunhu ndiona senge kuti zvinyanyofamba zvakanakanaka vamachief abva kushandawo namumasangano akazvimirirawo pachavo kuti nyaya dzakadai so dzive dzinoendeka ende uyezve mavictims egukura hundi avewo anokwanisa kubuditsawo zvakaitika vasina kutya